Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yeye no misore na uzeludzwa nasi muhuro chikumi 25/2018. Vanhu vaviri vanofa zvichitevera kuputika kwakaita bhambu muWhite City Stadium nemugovera zvichitevera kupera kwemusangano wekutsvaga rutsigiro wakaitwa nemutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Masangano enhau okurudzira hurumende kuti ione kuti vatori venhau vachengetedzwa zvichitevera kukuvara muBulawayo nemugovera kwevatori venhau vatatu vanoshandira ZBC. Zimbabwe Electoral Commission inoti gwaro revoters roll rayakaburitsa ndiro chairo riri pamutemo zvisinei hazvo kuti vanhu havasi kukwanisa kuona mifananidzo yavo. Mapato ezvematongerwo enyika onyorerana pasi chibvumirano chekushanda murunyararo munguva yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzichaitwa nemusi wa30 chikunguru. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nemapato mukutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.